ndiyo kuri kuindwa nehurumende. Asizve tikatarisa mari yedzidzo irimo munyika mese inonzi i19 million. Chete dzidzo yose iri munyika muno 19 million iyoyo yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika 100 million, 185 yemaspecial minerals, vana gold, maprecious minerals.
Izvi zvinorevei vagwanyanya?
Zvoreva kuti panzi hurumende pamitero yemaincome tax inonzi maQPD vanosungirwa zvitori pamurao wakaiswa mirao weSI kuti vange vachigamuchira 50% hafu yemitero iyoyo nemari yeZimbabwe. Ndokuitira izvozvo ndati tine mari 19 million ndozvidzi rese riri munyika. Ko maQPDs edu akawanda zvakadii? Tinowanzokutarisira 300 million. Saka ukanzi hafu inge iri yekumaZimbabwe mazidzi zvinoreva kuti 150 million dzemazidzi ndo dzinobikwa, asi tine mari yemazidzi inongosvika 90 million. Zvorevei? Zvoreva kutoti zidzi rakatowandirwa patakatarisana napo, nekuti tikandosvika takunosvika muna June pakudiwa maQPD. Zvorevei? Kana rakawandirwa, zvoreva kuti hurumende haina munhu wainomanikidza kana uchida kutengesa nemazidzi atengesa hako. Asizve mukoma George Gwamatanga muna June vanenge vava kuti inangu mari yangu poda iri mazidzi 50%, yobveti vakutofanira kundochinja kamayusa.
Ko vamwe vari kumamisha uku vagwanyanya vanoti izvi ndo zvinogara zvichitaurwa neRBZ kuti taunza mari asi inozopedzisira yashaya simba.
Mutsauko ndewekuti mari yedu yakatsigirwa negoridhe, mari yedu yakatsigirwa nemari iripo yakatonotariswa ikatonoonekwa pane mukuru wenyika, president.